Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutumbiwi uye vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba. Vakafano bata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magumbei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbu webhaibhove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe wakatadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba neZuro zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakange vachirwara. Vamwe vehukama vanoti mutumbu uyu wava kusvika kwaZvimba nhasi masikati. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavaMugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwaZvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wavaMugabe watadza kuuya nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo Zvimba. Valio Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jename vati mutumbi hauchauya kwaZvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
But because nokubatikana kwavo mai mate. Takutomirira kuti tikonfirme kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana zvokuti tingangoiite mande.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa. Asi izvi zvapesana nemashoko avaLeo Mugabe avo vati mutumbi wavaMugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa 30 days strukutera anenge akachengetwa nemhuri anenge ari mumaoko memhuri. President neZuro vakataura vakati zvinhu zvese takusiyira kumhuri ndoendichazotitaurira kuti zvinofamba sei.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavaMugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavaMugabe uchauya here kana kuti kwete sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. VaLeo Mugabe vati mutumbi wavaMugabe uri kugara zuva rimwe chete kwaZvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. VaLeo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavaMugabe kuHarare. Mafambisirwo ekuvigwa kwavaMugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vaMugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Tina Arthur Chigoriwa parunare ari kwaZvimba kwekare. Arthur, pava nechinguva chishomanana kubva zvawatumira nyaya iyi. Pane chambozosara chikaitika here chaungatitaurirawo?
Wangu, wa Mugabe vazotaura nevanhu vachivataurira nezvourongwa hwekuti mutumbo wainge hauchauya, asi chavanyanya kusimbisa ndechekuti ivo vataura kuti vakaregerera hurumende kana kuti yakaregerera ZANU-P F mukubvisa kwavakaita vaMugabe. Saka naivo vanhu vanofanirwa kuregererana munyika kuti zvinhu zvifambe.
Pane zvavambotaura here nechikonzero chekuti mutumbi hauchauya?
Vamuviwe Mugaba havana zvavataura nenyaya yekuti mutumbi hauchauya. Vangoti ivo vainge vatumwa naChefu Zvimba kuti vangotaurira vanhu kuti mutumbi wainge usingauyi, asi vachiti vanga vasina zvikonzero.
Pane chakarongwa here kuitwa zuva ranhasi kwaZvimba ikoko?
Chakarongwa izvozvo hapana charongwa. Vanhu vakangomirira kuti mutumbi uchiuya, nekuti vanhu vese vakamira kuti mutumbi uye. Saka nekusauya kwaita mutumbi hapana chimwe chinhu chakarongwa. Vanhu vakungoenderera mberi nekupa matestimonies kana kuti vachitaura zvavanoziva pamusoro paMugabe, nhoroondo yavo nezvavanovarangarira nazvo. Ndofunga kuti izvozvo ndo zvichangoramba zvichingoitika, vanhu vachiridza mimhanzi kusvikirawo mangwana pane kutarisirwa mutumbi kuti uchauya.
Nyaya yekuregerera yawataura iyi yanga yabvira papiko?
Nyaya yekuregerera yanga yabvira pakuti valiyo Mugabe vanga vataura kuti ivo vakaregerera hurumende kana kuti ZANU-P F mukubvisa kwavakaita vaMugabe nechisimba, vachiti vakanga vataura navo. Saka mukutaura navo kwavakaita vari kuti ivo ndo zvakaita kuti pave nekutaurirana, pave nekuregererana mushure mekunge vakuda kunzi mwana wavo kana kuti vaMugabe vave gamba. Saka iyoyo approach yakaitwa iyoyo ndo yaita kuti vasvike pamashoko ekuti vakavaregerera, vakakwanisa kutaura navo. Saka vari kukurudzira vana vemuZimbabwe kuti kutaurirana, kuregererana ndiko chete kunofambisa nyika kuperi.
Tinotenda zvikuru nemashoko iwayo. Arthur, tichadzoka kwauri zvakare kuti ugotitaurira zvinenge zvaitika.
Hama dzevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti mutumbi wavaMugabe uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi aenda kumusha kwavaMugabe, uko ataura nehama nemadzishe emufi ndokutipa nyaya iyi.
Hama dzavaMugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vaMugabe. Vati pachaunzwa mutumbi wavaMugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi. Vari kutaura vakamirira mhuri yemufi valiyo Mugabe vakati vaMugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzikwa kwapera mazuva makumi matatu, asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavaMugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzisa kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavaMugabe vaAugustin Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe, vati pachivanhu pane mukana wokuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handishazi, asi kare vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako oyani voomeswa, vamwe vaiswa muninga yovharwa.
Ishe Dununu Zvimba, avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba, vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavaMugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavaMugabe kumarinda anovigwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Isusu tinoziva tsika dzedu hadzisingazidisclose, tikadzimara tangodzidisclose chete hapasina chivanhu chatakuita.
Pane mashoko angashitenderere kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chekumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo, asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe. Studio 7 yabva kwazvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishi achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Egg. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Vanachiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi vakaratidzira pachipatara chepari renyatwa nezuro vachitsutsumwa nekupavanoti kupambwa kwakaitwa nemusi wemugovera mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekutyoro kuri kuitwa kodzero uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakavapamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Peter Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakaambengwa vachitretenwa vachimbotaurwa zvakumana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa vachingosuspekta kuti maybe mastate security agent. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi ndofunga mamboiona musocial media umu yanga yakanzi zoniramba uchita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kutyoro kwekodzero dzavo vachiti vanachiremba vanoda kuti avakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa. Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vatapiwa mungofa avo vanoshanda pamwe chete naDr. Magombei paHarare Central Hospital vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kuma10 manheru apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kuma10 dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise 19:10 PM musi wa14 September, kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr. Peter.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru munana chiremba vawirirana sesangano kuti vanachiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho arichange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, hurumende inoti iri kushushikana zvikuru nekutsakatika kwevakafanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei, avo vanonzi vakapambwa usiku hwemugovera nevanhu vatatu vanonzi vakange vakapakata zvombo. Mumashoko avo kuruzhinji rwevanhu, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakati bazi ravo rinoshishikana zvikuru neraramo pamwe chete nokuchengetedzeka kwenhengo dzaro. Dr. Moyo vakakumbirawo vamwe vanoshanda naDr. Magombei kuti varambe vakadzikama munguva ino uye kuti vabatsirane nemapurisa kuitira kuti nyaya iyi ikasike kupedzwa. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, avo vakambo pambwa avo vakaregedzwa vanoti vari kukasamadzwa nekuenderera mberi kwenyaya dzekupambwa kwevanhu munyika nehurumende ichiramba yakanyarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino zvinoshungurudza chaizvo, tinozvinoshungurudza nechekuti nguva yavagara vapambwa yarebesa kudarika zvatinosiziva. Zvasiyana nezvatakasiona kumashure. Ini ndakapambwa hongu, asi ndapambwa pakati peusiku kwakanga kwachena, ndanda kwasa kuendesekana nemhuri yangu. Kubva pavakapambwa kusvikira nguva ino hatisati taziva kuti varipi. Zvino zvinotishungurudza zvinoita kuti titange kufunga ndangariro dzezvakamboitwa kungana vaitaidza, mara vasina kuzomboona zvachose zvinoita kuti tizwe kunyanyonyunyuta zvakanyanya. Chimwe chinotishungurudzazve inyaya yekuti vasati vapambwa tinoona kuti vane mameseji avaitumikwa vachishishidzirwa nevanhu vaivaudza kuti tavapedo kuzokubatai. Asi tichitarisawo nenyaya yetekinoloji iriko, tine makambani zve ane simba rekuti vakwanise kuona kuti zvaibva kupi meseji yakatumikwa nani, tokutarisira kuti vachatamba basa rakakurisa kuti tikwanise kuziva kuti vanhu vaivashishidzira ava ndivanani, vatinofungidzira kuti ndo vangadai vazovatora. Chimwe chinotishungurudza ndechekuti sevashandi, kuti kana wachema kuti mari yangu iwedzekwe, ndizvo zvinochiita sasangana navamugombei kuti vachingotiwo nyaya yedu yemari semadhokotera tiwedzereiwo tiziwe nemhuri dzedu. Zvinoreva kuti seorganized labour kodzero dzedu dzese dzabiwa, hatina kodzero dzatinadzo.
Asi kava masaraure, tiri kuona mamwe mapoka evanhu vari kuti hakuna kupambwa kuri kuitwa vanhu, asi zvinhu zviri kuitwa nevanhu vanenge vachida kusvibisa zita renyika pamwe nehurumende.
Chinoita kuti titi kupambwa uku kuriko kuritwa nehurumende ndevekuti ini pandakapambwa ndakapambwa nevanhu vanga vakabata pfuti dzemhando yemaAK-47. Zvirove pfuti zvinongowanikwa nevanhu vari muhurumende. Tichitarisa nyaya yedu yekubata pfuti muzimbabwe, hakuna munhu angangobva aba atenga AK-47 yatakagara mumba. Tichitarisa zvenyaya yekuti teteri nesekiriti yakati simbei, zvekuti vanhu vakatenderera munharaunda vanotoonekwa nemapurisa kana dziri mbavha dzikatozivanwa pane mbavha dzapinda. Saka zvatiri kuona ndezvekuti pari kusiiwa mafootprint estate zvakanyanya, asi iyo state isina chairi kuita kuti tizive kuti ari kuita izvi ndiani. Ini ndakapambwa muna January zvakare, manumber plates evanhu vakandipamba ndakapa kustate. Zvinove zvinhu zvazvingori nyore kuenda kuna kuregistri kuona kuti mota iyi yakarejistwa musamani, yotsvagurudzwa zvoenda futi zvokonekwa kusvika zvawanikwa kunzi yakanga ina ani musi uyo vanhu avobatwa. Asi hapana nyaya yatiyamboferefetwa kubva pese, kunyange zvangu ndakanyoresa kumapurisa nhoroondo yekupambwa kwangu yese.
Avo vange vari mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, vana chiremba vanoramba kutambira mazana matatu nemakumi matanhatu emadhora avenge vapamidzirwa nehurumende, vachiti vanoda kuti mihoro yavo ienderane neuremu hwedhora rekuAmerica. MuNewsday, sangano reInternational and Transparency Initiative rinokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti vabudise pachena mabasa avari kuita muvanhu, kuti vanoda kuongorora zviri kuitwa pamwe chete nemari dziri kushandiswa vakwanise kuita izvi. MuHerald mune nyaya inotiva Robert Mugabe havana imba yavakasiya sezvo dzimba mbiri dzavakanga vachishandisa kusanganisira iyo inonzi Blue Roof dzakange dziri muzita reZANU PF. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
PaStudio 7 apo harume ini ndoramba nditaura kungosvika mahodhi angu atorwa wenyu vandati nyaya namunangagwa. Ndinoitwawo Benjamin Shumbeo, ndandiri kuno kuSouth Africa. Nyaya yamunangagwa naMugabe yeuwo rine paHeroes, please maZimbabweans, choramba ndo panonzi demonstration. Dai ariwo mademonstrations atinoita, tingaita mademonstrations against this, because hazvibatsiri. hazvibatsiri kuti vanhu vaite uori nemari yenyika, vanhu vachishaya magetsi, vanhu vachishaya mishonga muzvipatara. Imi makutora chitunha chemunhu chakafa kuchikoshesa zvekuda kutotora mari iri wotse emirioni kuti muite zvekukoshesa chitunha. Asi mune zvikwereti zvemagetsi, mune zvikwereti zvemishonga, hamusi kukwanisa kusupply mushonga muzvipatara, hamusi kukwanisa kupa vashandi mari yepei, hamusi kukwanisa kushandisa kupa maticha mari yaanochemera. Asi muri kuda kuita zvekutsvaga zvekukoshesa chitunha kuchikwidziridza. Watfu zvinobatsira chii? Zvinobatsirei kumwana? Zvinobatsirei kumhuri yeZimbabwe? Inodya chii pachitunha? Yakakosha chiko femuri yamugabe yekuti ivonoiteerera? Haiwa, kani vamunangagwa maakutadza kuziva zvamuri kuita. Unoteerera femuri yamugabe kusvika iti chero ichida kuparadza nyika, iwe wakatarisa watoti yes, ngaiparadze. Vanhu vakaba vanhu vazukuru vake vese ava vana Leo Mugabe nanakasuku here? Mbavha ndodzamakutanga futi kuda kutoteerera kuti mupinde mumatomati. Hamufunge vanhu vezanup, munoti makabvisa Mugabe hamuziviwo futi.
Makadiko mukoma Jonga nevamwe vese Studio 7 vateereri vose, indetwa Maitiri ndiri kuno Cape Town. Funge nhau yamugabe iri kuita kutirwadza nokubatikana. Kubatikana kwacho kwazviri kuita vanoda kuchengeta chitunha chakafa kare kare for 30 days kuzvinhu zvichiitirwe chizvinhu zvakadaro izvozvo. Fungai kuti munyika mumwe vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kushupika, mune chembere, mune harahwa, mune shirikadzi, mune nherere dzisina chokudya, voda kuchengeta chitunha 30 days pazuva chibhadhariswa $50. Mari iyo ikabatanidzwa kuparoperera mwedzi inenge iri 1500. Mari iyoyoko vakakwanisa kuti vapawo nherera neshirikadzi dzitenge shuga nechingwa dzidye pano kuti vanhu varamba vachitambudzika. Mfunge ini ndiri kuzwa kubatikana. Mfunge tiri kuno kumasango tiri kutotendaniswa, tiri kurohwa. Havana kana mwoyo, vanotori nemwoyo kutoda kutochengeta chitunha. Chitunha chafa kare kare. Kana ini ndiri kuzwa kubatikana zvikuru mukoma Jonga nezviri kuitika izvi. Aiwa, ngaavige munhu zvichingozikanwa kuti zvapera, agonyana kuti alegendi reiko emuehe zvimwe zvaakambotitiro zvakanaka takazviona. But pari zvinowo kachinonzi chafa chaora, zvachinoda kuramba chichengeterwa chii? Vada kumuvakira piramidhi rei raanoda kunzi avakirwe? Vakatangarirwa kuita mamoziremu vanoda kuvigwa nezvinhu zvakadaro izvozvo. Haini, ndarwadziwa mukoma Jonga nemaitiro avari kuita vanhu ava. Ah,
nyaya yamugabe iri kuvanzwa vanzwa nevazukuru vacho navanazhiwawo masenemu vanhu vemozambiki. Hakuna kustate house kwaanovigwa, vanoda kundomiga kumusha kwavo kwakwe sezvakangoitwa Julius Nyerere andova purezidendi wetanzania asi akauya akavigwa kumusha kwakwe kuvictoria falls. Saka nhema dziri kuda kutaurwa kuvanzira nyika yose. Isu totozviziva kubva kare kuti munhu uyu origin yako haisiri Zimbabwe, ndo nyaya inongovapo. Saka vanhu vanofanira kuti vazive. Ndokumbira kuti ibudiswe nyaya yakadai. Chokwadi ndichecho, nyaya youshe muri kutaura munhu uyu haasi she. Mapurezidendi vakangofa vanongovigwa, ende ungadai akatovigwa pakaitwa funeral ceremony yakwe. Chokwadi chinodikwa, ndatenda.
Ndinitendai muJonjo. Ndainge ndichifunga kuti dai mari iri kuda kushandiswa kuvaka inga iende inotenga peturu nedhiziri munyika, yoregera kushandiswa kuparadzwa zvakare. Nekuti zvino izvi takuona kuti 13 bhiriyoni dzaimo dzakashayikwa dziya ndidzodzo dzimwe dzaakunzi mabhiriyoni anotenga kasiketi yofushirwa mujecha, nyika ichishaya kana fuel makiwo akadai. So dai hurumende yachirega zvekuti munhu aramba achingonzi 30 days munhu achingonzi ari kuridzwa mhere kuchemwa, mari yese iyoyo ngaichishanda munyika.
Hey, pastudio 7 apo makadiko mese mese vashandi vekustudio 7, tinokutendai chaizvo nebasa ramunobata. Ndinoda kungotaurawo zvangu maererano nekupambwa kwevanhu. Hazvidi kuvanzwa, hazvidi kudii. Isusu tinonzi ana mafira akureva vamunangagwa ndo vanotuma, vane timu yavo yavanotuma vachibata vanhu kuti vasaratidzire. Ava vanhu ava ndo vakabvira kare vachiita zvinhu izvi nanhasi, ndo vanhu vanongoita izvozvo vanhu vehurumende, ndo basa ravanoita. Asi ndoda kuti ndikutitaurire kuti vanhu vehurumende kuti itai henyu asi nguva yenyu ichakwana, Mwari ndiye anoona zvose zvinoitika munyika. Hapana zvamuri kuita singwenyi chakwana. Hakuna usingafi munhu wese unoparara panyika. Itai chaizvo. Ivo vamunanga kwando vanotuma vanhu vanenge vasingadi kuti vanhu varatidzire. Vanhu vose vakapambwa kubva rini narini narini kusvika ndimi nhasi. Ndivo vanoita ihurumende inoita izvi. Ndinonzi Mafira akureva. Ndatenda hangu mazvita nyimwe nezuva rakanaka. Amen.
Kwazuwa kwazuwa hii vashamarare iwe Studio 7 initetua Prosper kiri munomu South Africa. Hey, urumende ye Zimbabwe da ya katisa zvinhu zvinake. Hapana kweru kuenda kwezi chenecha tikuona pane urumende Zimbabwe. Kungo ofati chingoni nye perwa chete. Zwa tichazo dai, tichazo dai, tichazo wake mikwagwa, tichazo pinza wanu mabasa. Patina nasi zwa kango chani. Vichakuti kunyepa kwacho, havanyari uwele waruma. Aza vira datu visa zetu zi, zani pia fiyambo mire pasadi, pombe sikuwa wime team MTC. At least zwete uori, unga u, unga ita, unga ita na.
Ah, da angatisi gazwe kutuwa Julius Nyerere, vanu vagu Victoria Falls. Abo vange vari wa Tereri West Studio 7, varimuji mbozakasi ya nasiana. Vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Mukoma Dremon Nyamungu Mabuzana. Ndimi mati muri kuda namba dze WhatsApp number. Ndinofunga kuti manyora pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matatu nevatanhatu havasi kuonekwa mushure mokunyura kwechimwe chikepe nemusi wesvondo murwizi rweCongo kumucheto kweguta reKinshasa kuDR Congo. Kunonzi chikepe ichi change chichibva panzvimbo inonzi Maluku chichienda kuKinshasa usiku. Vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vakwanisa kubuda vari vapenyu. Vanhu vekuTunisia vakavhota nezuro kusarudza mutungamiriri wavo mutsva. Vanhu mamirioni manomwe vane kodzero yekuvhotera wavanoda pakati pevanokwikwidza vanoita makumi maviri nevana. Sarudzo iyi ndeyechipiri kubva zvaitika Arab Spring muna 2010 apo vanhu vemunyika dzekumaodzanembwa kweAfrica vakatanga kubvisa vatungamiriri vavo vachiti vanoda hurumende itsva. Tanga wandida Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutumbi wevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwazvimba. Vakanofanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magumbei vanopambwa nevanhu vasingazikamwi kuti ndivanani.
tashika kumagumo ishirungwa chedu chanasi initini tanono kawande ndiri Washington DC ndoku siyai muna mtukamili nkomo muna uze isi mbevele.
Soko isika tisenda.